Ngoma yekwedu inodai tsavakaenda kare. Metererawo nzwe, You know that.